Manera kanaka vateereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemuvhuro kukadzi 25/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vagari vemudhorobha rekumasvingo vonyunyuta pamusoro pemashandiro avanoti ari kuita kambani yemagetsi yezesa iyo yavari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvavakuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi radzoka. Nhandare dzenhabvu dzakawanda muZimbabwe, kusanganisira nhandare ine nhoroondo yenhabvu munyika yeRufaro Stadium iri muHarare, dzinonzi hadzikodzere kutambirwa nhabvu yepamusorosoro yeKasolaga Premier Soccer League. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Toda kuye uchidzai vateereri kuti michina yedu haisati yanyatsogadzikana, saka tiri kusangana nematambudziko pano nepapo. Nyaya yedu yekutanga. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vari kushora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa nezuro kugweru ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo, ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Vachamisa vanonzi vakapawo pfungwa yekuti pagowanwe masimba navamunangagwa, voti ivo vachamisa votonga kwemakore maviri, vamunangagwa vozotongawo kwemakore maviri. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari muboka revechidiki reZANU PF rinoona nezvekubudiswa kwemashoko, vatafadzwa Tuboy Mugwadi, vanoti havaone mashoko avachamisa aya ari mashoko anotarisirwa kubva kumutungamiri webato guru rinopikisa rakaita sere MDC. VaMugwadi vanoti vana veZimbabwe vakaratidza zvido zvavo kuburikidza nekusarudza vamunangagwa musarudzo dzegore rapera, izvo zvakapikiswa navachamisa asi zvakazotsinirwa nedare repamusoro-soro reConstitutional Court. Asi vanotaura vakamirira mutungamiri weMDC Dr. Nkululeko Sivanda vaudzawo Studio 7 kuti vachamisa havana kuti vari kuda kuti vagwane masimba navamunangagwa, asi kuti vakangopawo semuenzaniso wekuti daivo vachamisa vaimbopiwa masimba ekutonga nyika kwemakore maviri, varatidza vamunangagwa kuti nyika inotongwa sei. Panyaya yekuti vachamisa vakati vanokwanisa kubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo, Dr. Sivanda vanoti kune nzira dzakawanda kwazvo dziri pamutemo dzekushandisa mukubvisa mutungamiri wenyika pachigaro dzavanokwanisa kutevera, vakapawo semuenzaniso mabvisirwo akaitwa vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro. Tombo kupai zvataurwa navamugwadi pamusoro penyaya iyi.
chakutanga ndechekuti zvinonyadzisa kuti mutungamiri webato rinopikisa munyika yeZimbabwe haatonzwisisi kuti nyika yaari kuda kutungamira yacho inoshanda sei. Nyika yemuno muZimbabwe nehurumende yavamunangagwa inotevedzera bumbiro remutemo remuno munyika yeZimbabwe. Bumbiro remutemo iri ndo rinotitsanangurira kuti utungamiriri unogadzwa sei pachigaro, zvinova zvakazadzikiswa nesarudzo dzakaitika musi wa 31 July. Saka zvino kana munhu ouya achiti aiwa ivo ngavati vakatongawo makore maviri, ini ndotongawo makore maviri, zvinowanikwa papi mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe uye zvinobva papi? Ndo zvinongotitaridzavo kuti kwere dzawandisa dzisina zvadzinoziva, saka zvangu vamashoko okutungana kwembudzi. Naizvozvo izveni tikada kutarisa kuti ko ivo nhasi vanodeedzera mhirizhonga yekuti ndichatungamirira ruzhinji rweZimbabwe kunobvisa vamunangagwa zvesimba, ruzhinji rweZimbabwe urwu vanorwana kupi? Vari kuzvara here vana vavachandopinda mumazirita acho kuti vabvise vamunangagwa? Chatakaona pamhirizhonga yose inodeedzerwa navachamiri, ivo somutungamiriri wacho havawanikwe kumberi kwevanhu vavanenge vachipa ivavo. Kumberi kwacho vanenge vasiko, asi vanhu ndo vanokuvara, vanhu ndo vatinosangana nerufu, ndo vanosangana nekurogwa, ndo vane vana iko zvino izvi nemafamilies aanherera nokuda kwokuti madzibambo avo kana kuti vana amai vavo vakasungwa vakapiwa makore mashanu kana maviri kana matatu vari kuchirongo, asi ivo vachamisa vana vavo vanoenda kuchikoro ivo varipo. Vanodeedzera izvi, kana vadeedzera izvi havaende kumberi, vanosara kumashure, vana vevanhu vosungwa. Saka ingori nyaya yokuti vanhu vava muZimbabwe vaone kuti mashoko aya ari kungobva kune munhu unongotaura zvekutungana kwembudzi nguva nenguva. Dei kuri kuti vane nguva vachamusengadai vatarisira kuti vaita kongresi yavo ifambe zvakanaka mumbisi mavo, munovamo vari kuita makakatwana dzenyika idzi vambosiyana nazvo.
Tiri kunzwawo zvakare vamugwadi vachamisa vachitaura kuti dai zvaiita vamunangagwa otongwa makore maviri, ivo vachamisa otongwawo mamwe makore maviri. Munoti ivo nepfungwa iyo?
Ndo mashoko okutungana kwembudzi iwayo. Kwaivo vanoti makore maviri aya vakaawana kupi avari kukumbira kuti vatonge? Vanoawana kupi? Nekuti sarudzo dzakaitwa muno dzakatotipa mutungamiriri wenyika anongova iyeye ugaripo vana vaprezidendi vamunangagwa. Saka ivo kana voti inini ndofanirwa kutiwa kuti nditonge makore maviri, ndinodavira kuti zvinhu zvinofesa zvinhu zvinofesa hazvo kuti zviri kubva kune munhu anenge achitaura kuruzhinji rweZimbabwe anenge achionekwawo nevanhu kuti munhu anofanira kunge ari siriyasi nemashoko anobuda mumukanwa macho. Zvinoivo kana voti ndombopindawo ndombotongawo makore maviri, izvo zvisimo mumbumbiro remutemo, hamuoni here kuti ndokurashika kukuru chaiko kunonyadzisa? Nyaya ingoripo chete ndechekuti ndevachamisa vanga vari munhu anoteerera vamunangagwa vakati aiwa muyai titaurirane sarudzo dzakatopfuura. Asi nokuda kwokuti sarudzo dzakapfuura, inguva yekuti vana muZimbabwe vabatane vose, vanopikisa nevari kutunga vacho, mapato anopikisa mamwe ari kuuya kuti hauri kuronawo mutungamiri wenyika kuti aiwa ngatipananei mazano. Hazvinei nekuti ndini ndakahwina zviri pajekerere zvakaonekwa nepasi rose, asi chatinongoda ndechekutipanane mazano. Zvichemo zvenyuwo zvamunazvo zvinosanganisira vamwe vachizopinda mumasiriti zvisiri pamutemo ndezvipi? Tione kuti tingazvigadzirisa sei tichiisa musoro pamwe chete, kwete zvokuti ini ndoda kuti ndipindewo. Kana yaanyaya yemasimba yekuti yangu wanyaya yemasimba inei nechekuita nevana vemuZimbabwe? Ndo mashoko ari kutaura vachamisa. Saka zvinhu zvinonyadzisa kuti munhu anenge achingotaura zvamasimba nguva nenguva kuti ndinoda masimba, ndinoda masimba, asi havasi kutaura nhau dzekuti aiwa vanhu vakatarisirei kubva kuhurumende yavo uye kumunhu akapiwa masimba.
Asi nyaya yekuti munyika munge muchiitwa nhaurirano zvinhu zvigadzirisike, munoiona sei mi kana yevachamisa vachiramba vachiisawo zvavanoti madhimandzi avo ukuwo vamunangagwa vachiisawo madhimandzi avo?
Zvakafanana nomukomana unoda kuenda kunonyenga musikana. Haungatange wadhimanda kumusikana wauri kuona achipfuura murodhi kuti uyo woti ndinomuda hangu uye ndoda kuti ndigozomuroora, asi ndofanira kuti ange aine tsika, ndofanira kuti ange achigeza. Iwo uchimuona achipfuura usina kumbotaura naye, wotanga kutodhimanda kuti uyo musikana uyo ndomuda, asingira kuona achiita zvakati nezvakati, ngaachengete mai vangu, ngaatike zvakati, ngaatsvaire mumba, asi iwo usina kumbotaura naye, asingazvizivi kuti unomuda. Madhimanzi iwayo unenge uchiaitira kupi? Saka ndozvati kuti madhimanzi avari kuita vari kuaitira musango, hamenoko atiri kungonzwa tongotoaverengawo mupedzi. Asi vamunangagwa vari kuti uyai titaurirane, vamwe vari kuenda ikoko vachinotaurirana vachipa madhimanzi avo, vachipawo zvichemo zvavo, zviimito zvavo. Asi toona kuti nyaya yevachamisa zvayo tisingadi kupedza nguva, ingori nhau yokuti aiwa dei kwaitwa inclusive government ndapindawo ndambodyawo.
Asi vamugwadi, chii chakaipa kuti munyika muve netransitional authority iyoyo kana hurumende inofanira kubata matomu zvinhu zvichigadzirisika?
Transitional authority inyoka inobvepi? Nyika haitongwi nokungoti watifunde hii mbichana oto nyora kapepa kake oti ayo nyora kutu hurumende ingi yaka daiwa transition authority andi ziyo kutu mzeza cha nisa kapinda rini voto yecha sekutu muno usinga fungi muno funge kwane wango yose wale kuko kutu unoko uyuno ndoda shakati muno muno isa saruzo kana maisa saruzo muno chapa mtunga miri wenyika ni hurumende ino tunga miri na wako so zone kwa zaafka fight yezi
Avanga vari vanongura zvematengero enyika vari muboka revechidikire zano PF rinona nezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa tubo emugwadi vari parunari muHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reAmnesty International Zimbabwe rinoti ongorore mabhukaro emari inoratidza kuti sangano iri rakarasikirwa nemamiriyoni mazhinji emadhora. Sangano iri rinoti vashandi varo havana kubata mari zvakanaka uye vamwe vakashandisa mari zvisiri pamwero, vamwe vakatora mari zvisiri pamutemo. Vanoona nezvekubudiswa kwemashoko musangano iri kuchamhembe kuAfrica vaRobert Chivambu vaudza Studio 7 vari kuSouth Africa kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi nekuti zvingakanganisa nyaya yavo kumataredzi mosva kwavakaiendesa. Gore rakapera America yakamisa kubatsira nemari mamwe masangano akawanda akazvimirira emunyika ichiti masangano aya ainge asingatevedzeri nzira dzinodiwa mukushandiswa kwemari dzavaipiwa. Amnesty International inoti nyaya iyi inobata mukuru wesangano iri muZimbabwe vakazini Zilala avanonzi vakatosiya basa naSach Garo vatekshua musiiwa. Vanoona nezvemari musangano iri amaisiwongile Zimbeva vakambomiswawo basa vachipomerwa mhosva yekusaita basa ravo nemazvo. Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyaradzi Chaumba vanoti nyaya dzekusabata mari zvakanaka dziri kuramba dzichiitika mumasangano aya uye dzinouraya tarisiro yeveruzhinji avanoona masangano aya achibatsira mukuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu. Vachaumba vanoti huori mashandisirwo emari mumasangano aya hunopedza simba reavo vanovapa mari kuti varwire kodzero dzevanhu. Ngatinzwe hurukuru yavaita naTanonoka Hwande weStudio 7.
Zvinochiririsa chaizvo kunzi kuti tiverenge kana kunzwa nyaya dzakadaro dzichibuda mumasangano anofanira kunge ariwo ari pamberi pekuona kuti basa ravo riri pachena uye rinobudisa zvido zvevanhu uye zvido zvavo. Saka tinozwa kushushikana zvikuru fanenge isisu tinge takamirira veAnti-Corruption muno muSouthern Africa.
Sekuzwa kwenyu ava masangano mangadi abatwa munyaya dzakadaridza
ati wandei zvinosirisa zvikuru kuti masangano aya ari kutaura kunzi ari kutadza kubata mari dzavo. Masangano makuru ane mukurumbira uye anoshanda nevanhu vakawanda ende vanhu vazhinji vanenge vane ruremekedzo rukuru rwemasangano iwayaya. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge kuti vanhu ivavava vanochekuita nezvematukuro enyika nokuti donzvo dzavo zvikurukuru isi akatarwa iwayaya zvinobva mubumiro remutemo wenyika. Vanoda kuedzawo kudzidzisa vanhu kuti vazive kodzero dzavo. Saka zvinopa kuti hurumende ifunge dzimwe nzira dzekufunga kuti vanhu ava vari kuda kurwisana navo.
Kana mbakatarisa zviri kuitika izvi zvinoitei mukurwira kodzero dzevanhu nemabasa ese sezvekutaura kwamaita zvinorevei izvi zvinoitei kumabasa aya?
Zvinodzikisira mabasa avo zvakanyanya uye zvenyu kuti ndo vari kupa ruzivo kune macommunities nokuti hurumende dzemunguva inoshayiwa mari yekudzidzisa vanhu kodzero dzavo. Saka mabasa masangano iwayaya ari kubatsira apo pari kutadza hurumende. Saka kana vachinge vadai zvireva kuti vanhu vazhinji vachange vasingakwanisi kunzwa kana kudzidziswa nezvekodzero dzavo. Zvireva kuti hurumende inokwanisa kunge yakukwanisa kumbunikidza vanhu vasingazivi kodzero dzavo.
Chii chingaitwa kuti izvi zvisarambe zvichiitika?
Tofanira kukurudzira mumasangano ose akazvimirira kuti pave neyatinoti good corporate governance. Kuva kwemutsauko kwemabasa vanhu vanoshanda mumahofisi nebhodhi racho kuti vave nemapolisi akasimba anokwanisa kuita ma checks and balances kuti pasarasirwa nemari nemuto wakafanana newo zvakare.
Amnesty International inoti yaendesa mhosva idzi nyaya iyi kumatare edzimhosva. Asizve Amnesty International inogara ichitaura kuti matare edzimhosva muZimbabwe anenge asina kumira zvakanaka nenyaya dzeuori. Munoona sokuti pane kukwikwidzana kwepfungwa here apa?
Ndinoona ipapa hurumende ichiita karikiriki kuti ikwanise kudi kuita basa rayo, nokuti vanofungidzira kuti masangano akazvimirira ega anopikisana navo, saka vanenge vachida kutoona kuti vanhu vakafanana nevayavanguye kuti vachimbovabatawo, nokuti vane nguva huru vachinge vachifungidza kuti vanenge vachivatsoropodza. Saka ndinoona kuti mutemo uchamhanyiswa zvikuru ipapa.
Vanga vari vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vaAlois Munyara Dzichaumba vari parunare muHarare naTanono Kawande weStudio 7. Vagari vemudhorobha reMasvingo vari kunyunyuta pamusoro pemashandiro ekambani yemagetsi yeZesa, iye vari kupomera mhosva yekuvashayisa magetsi zvisina tsananguro kwenguva yakareba, izvo zvave kuita kuti vafunge kuti dambudziko rekudzimwa dzimwa kwemagetsi rave kudzoka. Gandri Maramba anotipa nyaya iyi.
Vagari ava vanoti vava nemwedzi magetsi aya achienda zuva nezuva kwemaawa akareba munzvimbo dzinogara veruzhinji pamwe nemudhorobha munoshandirwa nevakawanda. Vamwe vanoti kuenda kuri kuita magetsi kunovarangaridza zvakaitika mugore ra2008 ukuwo kambani yemagetsi iyi isiri kuvavatsananguro yekuti sei magetsi aya ari kushayika. Amai Samanda Mundawarara vanoti ivo vari kurwadziva zvikuru nekuenda kwemagetsi sezvo vachizopedzisira vakuzotsvaka dzimwe nzira dzinodhura dzekuti vabikire mhuri chikafu kunyange hazvo vakagara vatenga magetsi ekushandisa kare.
Magetsi ri kutotishungurudza nekuti for the past month ari kuenda almost every day kwenguva yakareba, ende tisitogadzirira zvevana vechikoro, tisi tinobikira mhuri, and you find kuti huni dzacho dzinotonetsa kuti tidziwane. Kuenda kusango hakuna kwekuti tingadziwana, and then maprices ehuni achona akakwira, hadzisi kutotengeka. Parafini yachona haitengeki because of mafuel shortages, and totarisa gas atisi tese tokwanisa kuafoda gas nekuda kwekuti zvinhu zvakakwira, saka dezvagadzirisikawo zvisayatinzwawo.
Vahardlife Tangire vanoti kuenda kwemagetsi kunovashungurudza apo upenyu huri kuoma munyika nekushayika kwezvimwe zvinhu zvakawanda.
Nyaya yemagetsi yanetsa wena, hatichatowisi kuti zviri kunyatsombofamba sei apa. Kuti uwane explanation, hapana munhu ari kumbonyatsokuexplaina kuti magetsi acho dambudziko racho riri papi. Anoenda everyday, dzimwe nguva makuseni, dzimwe manheru. Iko zvino unoona vakadzi ava vose ava kungokwira vachingoenda kwamaparanyanga uko ndokodokwira vachingotsvaga huni, nokuti vakasadero manheru zvacho hapana apa. Saka zvinhu zvakatotiomera, magetsi avadai vazama kutitsanangurira kuti dambudziko charo charo riri papi, uye vatiudze nenguva kuti tigogara taziva togadzirira sei.
Vanoita zvemabhizimusi nevanoshanda mudhorobha vanotiwo kumboenda kwemagetsi zvisina tsarukano kunoita kuti vashayiwe cheuviri mumabasa avo. Vadzivanai Chikwanda vanoti kuenda kuri kuita magetsi pakati pedhorobha kuri kuita kuti varasikirwe nemari yakawanda, nekuti mabhizimusi avo anenge ambomira kufamba sezvo risina vachishandisa moto wemagetsi.
Magetsi tinoti ari kuenda kumalokesheni nemutaoni, asi chingatova nechekuti mutaoni machona ari kutora maawas akarebesa, magetsi asina kudzoka zvokwazvokanasa production yedu, nekuti ukatarisa kuti 2 hours anenge aenda idzodzo tifanga tatoshanda zvokuti imari yatichokaunda kuti ilosi yatetatoita iyoyo, nekuti izvezvi tikatise majenarata achona fuel yakakwira apa haisi kuwanika fuel yachona. Saka tokona kuti topedza nguva yakareba takangogara tisingashandi, zvinovazvokuuraya production yedu isusu mutaoni.
Mutauriri weZesa vafulati kwasira vanga vasingadairi runhare rwavo kuti vatipe divi rekambani yavo, asi vanhu vanoti kambani iyi inofanira kuvapatsananguro yezviri kuitika. Vagari vanoti havafaniri kushayiwa magetsi nekuti mazano kwava nemamita ekugara watenga moto wako kare, nekudaro vanofanira kuwana magetsi avanenge vatenga nguva dzose. Sat garo wesanga norunomira wagari Rematungo United Reds and Red Pairs Alliance kana kutimura Watuma zumbetu vanoti Kambani ezesa Inofanila kubuda pache na kukureshono kwa magezi kwa zoka munyika ere Kipane kungonya alara
Zeno neza kutitizive kutishiru kutika chayesu chii Nukuti mzimbabwe munu chata ura chokuwa di chayachaya Adicha zivi kutindiani Istoona so kuti yawa load shedding Asifesa isikura kubuda pache na Kutava mutazokera muna 2008 kwa taita load shedding zirina nwabule pachena watu uze kuchichiru kuita kana tikuanza kutaka mwama sources of energy tigareta di takadzirira atiru kutu watu jume nga wango bude pachena kana wakone watakone wakukadzira shunichi shunichadi chaneza tuona sote yadu wa load shedding ya kuitikai
mangu mashoko anoti kureshana kwa magetu kuno gona kudzoka nekuti zvino nzitamureka ripa uko kunobva mangu magetu enyika rave nemvura shoma nekuti gore rino mvura haina kunaya zvakanaka mangu mashoko anoti kambani ya South Africa ye Eskom inotengeserawo nyika magetu iri kusangana nematambudziko akasiyana siyana izvo zviri kuita kuti imbopota ichitakudzira magetu anofanira kunge achienda kuZimbabwe nakamira Studio 7 Masvingo ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri we America wa Donald Trump nemutungamiri we North Korea wa Kim Jong-un vari kutarisirwa kuita musangano wemazuva maviri muHanoi guta guru reVietnam kuti vazee nezvehurongwa hwekuti North Korea imire kugadzira zvombo zvehondo zverudzi rwenuclear. Uyu musangano ndewechipiri vevatungamiri ava zvichitevera mumwe musangano wakadai vavakaita gore rapera kuSingapore. Apo wa Trump na wa Kim wakabvuma kushanda pamwe chete mukuona kuti vamisa kugadzirwa kwezvirombo zvenuclear muKorean Peninsula. Asi svondo rino muHanoi vatungamiri vaviri ava vanotarisirwa kutarisana nemutoro mukuru wekubvumirana vose zvinoreva kumisa zvirombo zvenuclear kwacho uye kuti nzira dzipi dzingateverwa kuendesa urongwa humberi. Musangano uyu uri kuitwa kubva musi wa 27 kusvika musi wa 28 mwedzi uno.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Achiripa.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti veruzhinji vanofanirwa kuita zvepabonde vakazvidzivirira kuitira kuti vasabatwa nezvirwere zvepabonde kana kuti sexually transmitted diseases. Kiri Mudzamiri anotipanyaya iye.
Nyanzvi munyaya dzeutano Dr. Joseph Chiripanyanga vanoti pane zvirwere zvakawanda zvepabonde zviri kuvhiringa vanhu vakawanda utano hwavo. Vanoti zvirwere izvi zvinouya nenzira dzakasiyana siyana.
Zvirwere zvepabonde zvinouya nenzira dzakasiyana siyana zvine mhando dzakasiyana siyana. Ndichangobata zviri common stereotype. Chekutanga kune inonzi syphilis. Chechitu kune inonzi gonorrhea. Kozoita inonzi chancroid. Koita tinotiwo mawax. Syphilis kazhinji imba tidzika nekuita
Dr. Chiripanyanga vanoti chirwere chegonorrhea chave neukasha hunetsa kurapa mazuva ano.
Then number 2 igonorrhea. Gonorrhea mazuva ano kutadza kuti yawedzera zvizhinji kudarika mazuva apfuura. Kunotori nemhando dzegonorrhea dziri kunetsa kurapa dzekuti mishonga yatinozomboshandisa mazuva ese haisi kushanda pagonorrhea yatirikuona mazuva ano. Ya resistant. Saka gonorrhea zvainoita ndezvekuti kuvarume panobuda discharge panhengo yako munzira inofamba neweti. Ukatanga kuona discharge yakaita kunge mukaka, kunge cream kana yellow kana brown, whatever discharge, chero zvayo discharge yawangoona ichibuda panhengo yako uri murume, kuziva kuti kazhinji zhinji yagonorrhea. Kliatwa sexually transmitted infection chachirwere chepabonde mhanya kuchipatara unotsvaga rubatsiro.
Dr. Chiripanyanga vanoti kune chirwere chepabonde chinonzi chancroid. Chirwere ichi chinoita kunge kachigamba kakasonwa kumativi. Dr. Chiripanyanga vanoti vanenge vaona kuti vane chirwere ichi vanofanirwa kuenda kunoona vana chiremba kuitira kuti varapwe nekukurumidza.
Chancroid inoita futi karonda. Chikaronda kechancroid kanoita kunge chigamba. Kanenge kaita kunge kakasonwa kumaendu zvokuti haunyatsokaona zvakanaka. Kana waita karonda kakadaro mhanya kuchipatara. Suspecta kuti ichancroid. Ukaona wakuita mwandabhu muzvinjika waita kapundu kana karonda. Suspecta futi waita chii? Waita chirwere chepabonde mhanya kuchipatara. Unoona vana chiremba.
Dr. Chiripanyanga vanoti munhu akaona akuita mhopo kunengo yesikarudzi zvinoreva kuti munhu anenge ava nechirwere chepabonde nokudaro anofanirwa kuenda kuchipatara onoona vana chiremba kuti arapwe.
Lastly Dr. Rene anonzi mawats. Mawats ndo mhopo. Kana kuita mhopo kunengo yako yesikarudzi takutarisira kuti most likely ya sexually transmitted infection. Wanachita kuti mhopo ine tinotanga tushoma tushowanda tushowanda. Saka kana kuita kamhopo kana kari one kana kangozi suspecta kuti kandaita akasunzisika mhanya kuchipatara unoona vana chiremba.
Chiremba ava vanoti kana vanhu vachiita zvepabonde vanofanirwa kuzvidzivirira kuitira kuti vasabatwe nezvirwere zvepabonde.
1 munhu ngaashandise makondom. 2 kana maizoshandisa mapiritsi ekudzivirira kubata pamiri kana iri depo kana iri jajo anoshandisa zvakare pamusoro pemakondom kuzi makondom ndiwo ega anodzivirira kubatwa kwezvirwere zvepabonde syphilis, chancroid, mawats andataura iwayo. Tikasadaro tikangotemba necontraception chete vanhu vazhinji tiri kuona iko zvinozi makese evanhu vakurwara nezvirwere zvepabonde ari kuwedzera.
Vanotiwo vanosangana nevanhu vaviri kana vatatu pazuva vanenge vaine zvirwere zvepabonde. Dr. Chiripanyanga vanoti vanhu vanofanirwa kushandisa makondomu senzira yekudzivirira zvirwere izvi.
On a daily basis ndinoona at least 2 or 3 vanouya nezvirwere zvepabonde. Ende paweek ndinoona at least 1 or 2 vanenge vaine gonorrhea ndiri kuti yakunetsa kurapa. Yakuda mumwe mushonga iri bit stronger inoti dhurei zvakare kuti tikwanise kuvabatsira. Saka tinoencourage kuti munhu wese ngaashandise makondom.
Dr. Chiripanyanga avo vanoshanda pachinoe medical more vanoti kana munhu achinge abatwa nezvirwere zvepabonde anofanirwa kuona vana chiremba nekukurumidza kuitira kuti abatsirwe chirwere chisati chakomba.
Zvirwere zvepabonde zvizhinji mukaya kwatiri machiremba tine majekiseni atinokubaya tine mapiritsi atinokupai kazhinji mushure musvondo chete chete urwere hunenge hwapera. Nokudaro hatikurudzire kuti vanhu vashandise maherbs kana kuenda kudzin'anga kana kumaprofita kana kuita zvimwe zvakadaro zvekuda kubatsirwa nenyaya dzezvirwere zvepabonde. Tinokurudzira kuti nyange mukaenda ikoko rambai muchinwa mushonga uya kuna vachiremba mupiwe mushonga mubaiwa majekiseni. Zvirwere zvepabonde zvese kunze kweHIV zvinorapika zvichipera, zvishoma zvisingarapike mamwe maviral infections but zvizhinji zvinorapika zvichipera.
Mumwe mudzimai anogara kuWestgate amai Tracy Mhangano vanoti zvirwere zvepabonde zviri kuvhiringa utano hwevanhukadzi vakawanda.
Murume akangoziva kuti ndiri kurwara haudze mukadzi. Vakadzi vaya vanongogara umba toti vasingashandi vasingatauriwo nevamwe vanhu maneighbors kana mafriends about idzo dzinyaya dzepabonde haambofa akaziva anongofa muchinyararire.
Nyanzvi munyaya dzeutano dzinoti vanhu vachinge vatapurirana chirwere chepabonde vanofanirwa kuenda vose kunoona chiremba vorapwa pamwe chete. Ongororo yakaitwa nesangano reAVET richishanda neUnited Nations muna 2017 yakaburitsa kuti munyika mune vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nemazana matatu ezviuru vane HIV uye zviuru mazana manomwe nemakumi mana vari vanhukadzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kiri Mudzamiri.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa nezvemusangano wakaitwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa neZiro Kugweru, uko vananzi vakataura mashoko ekuti vachapa vamunangagwa nguva shoma shoma yekuita nhaurirano navo kukundikana vobatana nevanhu vakawanda vemuZimbabwe mukubvisa vamunangagwa pachigaro zviri pamutemo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Zvinguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika voshora mashoko anonzi akataurwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa ekuti kana mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasakasika kupinda munhaurirano navo vachavabvisa pachigaro nenzira iri pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndekusiyai mina mutungamiri Nkomo.
ndokuizika tisenda ku VOA Ndebele.
Lejana njani mthakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngomvulo mhlazimashumi mavili lanhlanu kunhlolanja 2019 nguntungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe abaningi belemibuzo. EleZimbabwe liphawula uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana lokungena kwezihambi elizweni olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Umongameli weMelika umnumzana Donald Trump lomongameli wele North Korea umnumzana Kim Jong-un sebesukile esigodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wabo okukhulumisana ngodaba lokulungiswa kwezikhali ze-nuclear. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Imbiko kamongameli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa ayethule ngempela viki isichiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. UChamisa uthe kuzamele azophisane lomnangagwa ukubusa okwamahlandla eminyaka emibili lokuthi umnangagwa engala ukuphatha inkulumo eziqotho uzasuswa esihlalweni ngendlela ezisemthethweni lanxa engaziqambanga. Ekhuluma emhlanganweni awenzele eGweru ngempela sonto, uChamisa uphethe indaba ezimbalwa ezibalisa olomnotho welizwe, umbuso kamnangagwa, ukuhlukuluzwa kukaZulu ngamasoja lokunye okunenginengi. Ukuze sizwe okunengi ngenkulumo kaChamisa, uChris Gande weStudio 7 uxoxele sikhulumeli sakhe umnumzana uDokotela Nkululeko Sibanda, yena othi amazwi kaChamisa asehlanekelwe ngenjongo yokumgcona.
Uyazi ukuthi akazi ukuthi abantu sesehlulwa yini ukuthi sazi ukuthi kulento ethiwa ngumzekeliso. Uthe yena umnangagwa angabusa iminyaka emibili, lami ngibusa iminyaka emibili, bese sithi ngemva kwalokho siyesikhangela ukuthi oyabe elungisa ukulungisa ilizwe ngubani. Okutshengisa ukuthi ubekhuluma engumuntu ozekelisayo ukuthi mina ngingabusa, ngingabusa ilizwe liphumelele kakhulu ngokushesha. Ngawe ukuthi umnangagwa ulenkani ngalokho ukuthi umsebenzi ngawenza ngendlela engcono ukwedlula yena. Ngakho kuyangimangalisa ukuthi kathi indawo abantu besuke bagijimela lokho okufunwa yizanu ukuthi bacabanga ukuthi kukhulunywa ngokuthi yiyo ikho lokho afuna kube yimpumela yenkulumo ezingenzakala.
Ye, okunye njalo ungasichasisela ukuthi lapho esithi yena nxa kuyukuthi inkulumo ayisoze ziphumelele umnangagwa uzasuswa esihlalweni ngokusemthethweni, ube khuluma ngani la?
Ziningi indlela ezivunyelwa yi-constitution njalo ezivunyelwa ngumthetho ezingenza ukuthi umuntu aphume esihlalweni zifana nalokho okwenzakala ku-president uMgabe. Liyakwazi ukuthi ngomthetho weZimbabwe kwaqina kuthiwe kungabe kuqondile nxa zikhona izinto ezenziwayo ezazishiyene ezifana lokuthi uMgabe waphuma esihlalweni kugcwele amasosha esaladeni iparlamente yahlala izama ukumkhipha kodwa igedi lephalamente ngokwalo liyilamasosha elezikhali ezinkulu kakhulu. Zonke into zenezo zinto ezingenza ukuthi indlela okwenziwa ngayo ingane iyabuzeka, kodwa kungasenani indlela ezingakhitshwa ngazo uhulumende zihlanganyela lokuthi nxa uZulu weZimbabwe angavuma ukuthi hhayi akasamfuni lo uhulumende. Njalo kube khona ukuthi kuhlala iparlamente saningi indlela ezikhona kuba kuzala zeZimbabwe.
Ungasitshela ukuthi umongameli webandla uzaba lo lomunye umhlangano nini njalo ngasho
uphethe umhlangano owabantu nje ofana le rally
yeah
hayi bekungakachi ukuthi kungayenziwa nini lokho ngakukhulumisana laba fort abaku organizing ukuthi sebele indaweni abakhangelela ukuthi uphethe ngaya ku
uDokotela Nkululeko Sipanda isikhulumeli sikaMnumzana Nelson Chamisa umkhokheli webandla leMDC ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. EZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter lapho abesifazana abakhuthazwe ukuphatheka kulolu hlangothi ngokugcweleyo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela.
Siyaxolisa ngalokho kayisilo ke daba ebesizama ukulethulela lona udaba esizama ukulethulela lona ngolwabesifazana abakumsebenzi we-tourism bona sebekhuthazwe ukubana baphatheke kulolu gatsha ngokugcweleyo. Asizweni uMavis Gama.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela.
Sithathele lithuba njalo zihlobo esithandekayo sixolise ngoba imishina yethu njengayizolo kayisebenzi kakuhle. Omanjinela bethu baphezu kwalo lolo daba kodwa sibuyele kudaba ke oluke lwadlala kancane lanxa nje kungayisilo ebesizama ukulethulela lona udaba lwesibhedlela se-United Bulawayo Hospitals kobulawayo esifikwase silamaviki phose amavili singela manzi aphuma empompini osokufake impilo zezigulane enkingeni enkulu. Kubika intathela izindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Isibhedlela se-UBH sibhekane lodubo lokusilela kwamanzi kulandela ukufa kwenjini edonsa amanzi esibhedlela. Ugatsha lukahulumende yilo olubona ukusebenza kwenjini zamanzi kulesi sibhedlela kodwa ikhansili yedolobho ibiwa isingenele yaphathisa ngokuletha amanzi ngamatanka kodwa malutshwana okokuthi ayisibo bonke abawatholayo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yabongi Zimbabwe Nurses Association umnumzana Anthony Majongosi uchasisa ngalolu dubo lwamanzi.
Idubo lapha le ndawo yamanzi Asila amanzi katesi sile 2 weeks singela amanzi katesi sasakwanisa even ukusenza ukuthi sisenza njani kungela amanzi isibhedlela sibili iyafaneka kube njalo.
Uma Jomos uthi sebesesabela ukuthi bengabambela imikhuhlane enjengesihudo.
Namhla ngikhuluma le operation director ukuthi amanzi bazozama ukuthi balungise namhla ngo-10 but kathesi ngo-10 sowudlulile asibonanga ukuthi kwenziwa anything so kathesi lesikalazo ukuthi vele kusenza sibili akusenzeke sizocina sithole umkhuhlane lapha even imkhuhlane yesihudo like i-diarrhea leyana i-cholera iyacina vele isibambe thina amongikazi.
Uma Jomos uthi izigulane lazo zisengozini yokuhlasela imikhuhlane enjengesihudo le-cholera ngoba sebengena ezambuzini ezingahlanzekanga.
Izigulane kathesi akula amanzi ekusenzisa zifuna ukungena i-toilet asikwanisi ukuthi zingangena i-toilet vele akula amanzi okuthi sithele khonakho because amanzi akhona akho and siyabona ukuthi izigulane zifuna ukugeza sifuna amanzi le njalo ayafuneka even lathi ukuthi singavela ukubamba izigulane sifuna ukuthi sigeze izandla kathesi akula. So siyapambanisa ukuthi vele impilo yethu lapha ingene ingozini.
Umongi e-UPH umnumzana Thomas Nyathi uvumelane lomajongosi ethi esibhedlela akusasebenzeki.
Esibhedlela okwakathesi asilamanzi, more than 2 weeks singelamanzi and kakusebenzeki, kunzima ukusebenza ungelamanzi because asilamanzi okugeza izandla ma siqeda ukuhamba ama-patients. Akula even kungela manzi, at least ngabe kule methylated spirit, but akula ispirit sokuthi disinfect izandla. Akula vele akusebenzeki amanzi for ama-toilet, ukuflash ama-toilet ama-patients after using the toilet, asaflash ama-toilet, most of them ablokile. Lama-patients abanye babengena bengena betshintshana lathi akula nto esingayenza.
Umqondisi we-United Bulawayo Hospitals i-UPH unkosikazi Nonhlanhla Ndlovu uvumile ukuba isibhedlela sibhekane lodubo lwamanzi ubangelwa yokuhamba kwamanzi koBulawayo. Injini ezimpompa amanzi zasuka zafa kodwa baphakathi kokuthi zilungiswe.
So maviki amabili, it's just 2 days. Ama-pumps said they failed on Friday but ayalungisa as we speak, but ukuwalungisa kuyathatha a couple of days. But the city council sesilethele amanzi nge-water bowser, so amanzi asekhona esibhedlela.
Impompi lenjini zesibhedlela se-UPH zingaphansi kogatsha lukahulumende olubona ngemisebenzi. Abongi bakhala ngokuthi isibhedlela singaqhubeka singela manzi bazabanjwa ngamandla ukukhalala umsebenzi ngoba iphunga eselisesibhedlela alisabaphathi, le ngcekeza isimile ayisahambi ulandela ukusweleka kwamanzi kumaviki amabili adluleyo. Ngimele Studio 7 yoBulawayo, ngimu Anastasia Ndlovu.
EliZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana owe-Women in Tourism National Executive Chapter, lapho abesifazana abakhuthazwe khona ukuthi baphatheke kulolu hlangothi ngokugcweleyo. Kubika uMavis Gama.
Bebegcwele injabulo abekade bekulo mkhosi owenzelwe eHarare International Conference Center lamhlanje ngesikhathi obengumhlonitshwa kiwo umkamongameli welizwe unkosikazi Auxillia Mnangagwa efika ukuzaxhasa uZulu. Emazwini akhe ngesikhathi ephawula lomkhosi unkosikazi Mnangagwa ukhuthaze abesifazane ilizwe lonke ukuba baphatheke emsebenzini etshiyeneyo kuhlangothi lwezokwethekelelana ukuze bazithuthukise bona lelizwe.
Instead of spreading gossip, women, let us spread fresh thinking and innovative ideas that make us better business women. Use this opportunity to be masters of your own destiny and be able to run businesses sustainably, create employment, and sustain livelihoods. My message to the women in National Executive Chapter is no to corruption.
Unkosikazi Nsiya Ndlovu wasemzini werimuka edolobheni lekadoma ngomunye wabaze kulo mkhosi yena ulungisa impahla yehlukeneyo ebalisa izikhwama zabesifazane.
Ngathathi lokhu sengiwomen's bank open account khona ngale kodwa ngifisa ukuthi kathesi ngiqale ngifake imali encane njengona ukuthi vele ngiyakhwanisa yini ukufaka imali ebhenki. Ngaphansi ukufaka imali ebhanki sengisaela manje ukuthi banenzisa ukuthi ngithathe imali ethi ngiphakame ngingahamba ku-trade fair twice last year ngangikhona nakathesi ngesifiso sokuthi ngihambe e-trade fair Namibia ukuthi ngiyesikisa isidu sami kona ngale ngathi yomsebenzi wami manje.
Lumsakazo wanelise ukukhulumisana lenkokheli ekhethwe ukukhokhela lolu hlelo lwe-women in tourism ezigabeni okubalisa umgcini sihlalo esigabeni seMathebelele North unkosikazi Stella Mthunzi Mafaone.
Ngithi kumama weZimbabwe wonke lapha akhona sukuma ngoba lesi sikhathi sokuthi sukume udingele imuli yakho okokudla. Akudingi ukuthi uthwele certificate bani, kudinga ingqondo zakho nokufuthala ukuze emzini wakho uthole ukusuthi ungabulawa yindlala.
Unkosikazi Sibusiso Msengi ongumgcini sihlalo okhokhela abesifazane esigabeni seMidlands ulandisa ngokuqakatheka kosuku lwalamhla.
Usuku lwalamhla luqakatheke kakhulu ngoba litshengisa ukuthi abantu abangumama litshengisa ukuthi abantu abangumama babamba okungakanani kusesayethi yetourism.
Lo mkhosi ungenwe ngabesifazane abavele ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe abagoqela iziphathamandla zengatsha zikahulumende abaze bemele abebhanga labesifazane i-Women's Bank abavele uhlanganiso yomanyano wamazwe umhlaba wonke i-United Nations abaphathi intambo labavele kunhlangothi ezehlukeneyo zempilo bewuhaywa ingoma ebezidumisa uNkulunkulu kanye bezincoma imisebenzi kankosikazi Mnangagwa ebezikhokhelwa ngabe Glorious Melodies Choir GMC Ambience 2. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama. Bebegcwele injabulo.
Inhlanganiso ebona ngokulwisana lemsebenzi yenkohlakalo emhlabeni jikelele e-Amnesty International ithi isithole ubufakazi obunengi bokungethembeki obebusenziwa iziphathamandla zayo ezisebenzela eZimbabwe. Inhlanganiso le ithi iziphathamandla lezi zantyontsha izigidi lezigidi zamadola. Ngokunjalo ithi siyazise amapholisa ukuze acubungule lolu daba. Udaba lwemisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ludaba oselubhahile kakhulu eZimbabwe olubangele ukuthi uhulumende weMelika ame ukuncedisa ezinye inhlanganiso nyakenye ngemva kokunanzelela ukubana iziphathamandla lezo nhlanganiso zazichaphaza imali. Sixoxele ngcwethi ehlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube.
Nxa kungaba liqiniso ukuthi imali ye-Amnesty International Zimbabwe ebalelwe ezigidigidini zemali ayisabonakali idliwe ngabantu abafanele balwe lobugebengu elizweni, balwe lokubandlululwa kwabantu, balwe lokungahlonitshwa kwamalungelo abantu, balwe lokuhlukunyezwa kwabesifazana labantwana, balwe lokuphathwa kwabi kwenotho lenzuzo yabantu yiZimbabwe, balwe lokuphathwa kwabi kwabantu abasemajele, balwe lokungaziphathi kahle kukahulumende. Baphenduke bona ngokwabo babe yibo abenza zona lezo zinto badle imali efanele ivikela amalungelo abantu babe benze icala elikhulu kakhulu ubugebengu obukhulu babe bedlela abantu beZimbabwe imali bedlela amalungelo abantu imali ngokuba leyo mali yayiqondiswe ukuthini ilizwe libuswe ngendlela efaneleyo nxa kulezinto ezingahambi kahle zibikele umhlaba zibikele uhulumende weZimbabwe labantu beZimbabwe baziguqule ukuze ilizwe lethu libe ngelihlonipha imithetho elihlonipha amalungelo abantu elihamba ngendlela ekhangelelwe emhlabeni wonke jikelele babe benze into embi kakhulu
yona imisebenzi yenkohlakalo kunhlanganiso ezizimeleyo ingaqedwa njani
indlela yokuqeda ubugebengu phakathi kwenhlanganiso ezizimeleyo nxa ngabe buyabe bukhona njengalokho okukhulunywa kwe-Amnesty International yokuthi abantu abazasebenzela kumba abasebenza ezinhlanganisweni ezizimeleyo babekwazi ukuthi imali efika ezandleni zabo siyo yabo babekwazi njalo ukuthi ukuba senhlanganisweni ezimeleyo kakutsho ukuthi isiyi-industry sekuyi-factory liyani osofanele uphile kiyo kuyindawo ofanele ukuthi uyesebenzela abantu khona uye kwenza lokho okubhaliweyo ukuthi leyo nhlanganiso yikho emele ikwenze hayi ukuthi uthi sendithole umsebenzi sendithole idlelo yeka ngithaphe ngidle ngiqede hayi imali liyana ivela kwamanye amazwe ukuzoncedisa izakhamizi zeZimbabwe kayiphathwe ngendlela yona le efaneleyo kayivikelwe ngendlela efaneleyo labo abasebenzela inhlanganiso ezizimeleyo ikakhulu ngoba phela babe bekhangelelwe ukuthi baziphathe ngendlela ehloniphayo ngendlela enhle ngendlela engelabo gebengu kumele benze kanjalo bangazi balimaza umsebenzi wabo balimaza izinhlanganiso ngokuziphatha ngendlela yona leyi abathi abanye kunye lohulumende kangaziphathi ngayo abaguquke kuleso simo baveze ukuziphatha kahle kanti kuyadingeka futhi kuzo inhlanganiso ezizimeleyo ukuthi ziphume le ndlela esingathi thina yokuziphatha i-ethics code i-code of conduct ezibamba zonke bonke basayinde leso sivumelwane sezinhlanganiso ukuthi sizaziphatha ngalendlela okunye okuphezulu kwakho konke kumele kube ukuthi kuleso sivumelwane akumelanga kudliwe imali kumele ziphathe ngendlela efaneleyo ayisiyo industry liya ofuna i-industry uyaphuma e-industry ayedinga umsebenzi kwenye indawo laphana kusetshenzelwa abantu kusetshenzelwa izakhamizi zeZimbabwe
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe inkampani yendiza mchina eBotswana ibika ukuba isiza sungula njalo uhambo lwayo phakathi kweGaborone leHarare ngomabasa kulandela ukumiswa kwaloluhambo ngomnyaka ka-2016. Intathelizi indaba yethu uMartin Ngwenya usethulela lolu daba.
Kulandela ukuthenga indizamchina ezintsha esithathu ekupheleni komnyaka ka-2018, inkampani ye-Air Botswana ibika ukuthi izasungula uhambo lokuphapha phakathi kweGaborone kanye leHarare. I-Air Botswana yamisa lolu hambo ngomnyaka ka-2016, ikhala ngokuthi akulabantu abaningi abasebenzisa le ndlela yokuhamba. Abantu bekhetha ukusebenzisa amabhasi lezimota ukuya eZimbabwe. Kodwa wakhathesi i-Air Botswana embikweni eyothule kuyona le viki ithi lesiqiniseko sokuthi izathola isihambi phakathi kwamadolobho omabili. Indizamchina ezaphapha kabili ngeviki ngolwesibili kanye langomgqibelo isuka eHaborone isiya eHarare ifike idlulele eLusaka eZambia. Eminyakeni yaphambilini kwaule ndizamchina ezitsheneyo ezasiya eHarare leLusaka kodwa kathesi i-Air Botswana isibambanise lolu hambo kuyindlela yokukhanga isihambi kanye lokulondoloza indleko. Owezimbabwe kweleBotswana umnumzana Vula Indlela Madlala uthi ukukhalipha okwenziwa i-Air Botswana ukuthi ibe le ndizamchina esuka eHaborone idlula eHarare isiya eLusaka.
Umcabango ohlakaniphileyo lapha on the party yabantu be-Air Botswana okwamanje iZambia amboni ukuthi le airline I think their airline yavalwa ngo-2009 eZimbabwe siyazi ukuthi ilama-problems amaningi kakhulu so sibebone ukuthi kungcono nje sisize sithathe thina i-opportunity ekhona kuruti le ehambe eHarare Lusaka Gaborone.
Umadlela othi noma iZimbabwe kanye leZambia zibhekane lenkinga ezitheneyo kwezomnotho ibhizinisi ikhona engakhanga isihambi phakathi kwamadolobho awumathathu.
I route lay ile potential lengakhulu ngoba ama amazwe lawo noma kuthoko na ala ma problems emala anjani kodwa ama business lokho ehamba lapha people are still traveling to and fro ule potential lengakhulu nqa umuntu eqalisa route akangeli nje ukuthi 1 2 3 months ngifunga kanjani you look at the long term kona into lay nqa sengiqalisa lapha baza support yini iza support ngama long term fundamentals e economy and so kind ama buka bababoni ukuthi this can be something enganceda ama economies lawa both e Zimbabwe and obviously Botswana.
Omunye oyizimbabwe ohlala eHowron wamukele ngenjabulo lelinyathelo umnumzana Mthabisi Dube uthi bekusiba nzima uma umuntu efisa ukuphapha esiya eZimbabwe esuka eBotswana.
Umcabango omuhle ngoba iningi ebelifisa ukusebenzisa indiza mchina lisiya eZimbabwe kade kumele qale liye connector eJohannesburg okusuka kube expensive njalo uthatha isikhathi njalo ukungabi lama direct flights phakathi kweBotswana Zambia kanye leZimbabwe kuyalimaza amathuba amabhizimusi.
Uhambo lokuqala luza kuba mhla ka 2 Mabasa lonyaka njalo indiza mchina izaphakama egcekeni leSerotsekama International Airport iyehlala kwemzuzwana eHarare ibe isidlulela eLusaka. Iningi labantu belivame ukuthanda ukusebenzisa isitimela izimoto lamabhasi ukuya lokuphenduka kweBotswana kodwa kuba nzima nxa umuntu efuneka ukuthi aye lokuphenduka phakathi kwalamazwe ngesikhathi esifitshane. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 eHowron kweBotswana.
Uhulumende weMelika ulokhe eqina ngelokuthi kasoze ayekethise izijeziso zenotho azethesa ele North Korea ngaphandle kokuba lelo lizwe limise inhlelo zalo zokulungisa izikhali zempubhiso. Inkokheli zamazwe amabili umongameli Trump lo Kim Jong-un sebesuke ezikodlweni zabo belubhekise emhlanganweni wamalanga amabili ozakwenzelwa eHanoi kule Vietnam ngolesithathu. Kangeleke likhumbulelo yalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizakhangela khona amazwi kamnumzana Nelson Chamisa yena othi kumele umongameli Emmerson Mnangagwa amvumele babuse bezophisana. Sizigqibeke ezosuku ngokukhangela ebesihamba phambili. Imbiko kamongameli weMDC umnumzana Nelson Chamisa ayithule ngempela viki isitshiye abalandeli bakhe belemibuzo eminengi. EleZimbabwe seliphawule uhlelo lwabesifazana abakumsebenzi wezokwethekelelana olwe Women in Tourism National Executive Chapter. Sixoliseke balaleli ngemitshina yethu ebingasebenzi kuhle omashinela bethu bayalulungisisa lolu daba kwanele olivalelisayo muntu ngamili inkomo.